manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 27 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda voenda kumabasa kunyangwe vanga vati vari kuzotanga kurangwa mabasa nhasi vachinyunyuta nemari dzemihoro. Biri rekuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga riri kushorwa neUnited Nations nemasangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze roendeswa kudare reparamende. Studio 7 yotarisa nezvedambudziko revanhu vakarumwa nemapere kumasvingo. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Biri rekuvandudza mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira reprivate voluntary organizations kana kuti PVO amendment bill rave kuongororwa nekomiti yeparamende yezvemutemo yeparliamentary legal committee kuti haripokane nebumbiro remutemo here mushure mekunge gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vavandudza biri iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly, vamavhima vakati vakavandudza biri iri kuti rinyatsojekese kuti masangano anoshanda akazvimirira achanyoreswa sei, achishanda sei uye kuti achadyidzana sei nehurumende. Vamavhima vakatiwo vanofara nemamiriro aita biri iri vachiti ravewo kuburitsa pachena kuti mabasa evanopfurikidza mwero pamwe nevanofambisa mari zvisina mwero achadzivirirwa sei. Asi masangano anoshanda akazvimirira anoti hapana chikuru chashanduka. Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reVeritas Valizwe Jamela ndemumwe ane muonero uyu.
Maamendments aminister pane paanopa zvavo tsanangudzo pakanga pasinganyatsonzwisisika, asi zvekare rinongosara risina pane zvimwe zvatizvisingagutsikane kuti zvitsanangurwe pazvinongosara zvisinganzwisisiki. Kiso mienzaniso hazvina kujeka kuti kana zvichinzi material change izvo zvakanyorwa muchikamu chechitanhatu zviri kumboreva chii chaizvo chaizvo.
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti hapana chakanyanyochinjwa navamavhima uye vati vakatosimbisa zvagara zviripo.
Saka minister zvinhu zvizhinji zvavaisa vatongotibata tisina kutombotarisira zvinhu zvavangounza vasina kumbounza kuvanhu. Asi zvinhu zvataitarisira kuti zvigadzirwe zvokuti masimba ari kupiwa minister kana registra asavandise zvekuti mune mamwe maclauses ari mubhiwo asina kunyatsa kutariswa nekutsainwa zvakanaka semuenzaniso kuti chinonzi national interest chii, semuenzaniso chinonzi political lobbying chii.
Vanotiwo kana biriri rikapasa sezvariri vachaenda kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vomukumbira kuti vasarisaina, asi vakati havaoni vachibudirira panyaya iyi. Nekuda kwaizvozvo vatiwo vachaenda kumatare vachipikisa mutemo uyu.
Taifanira kunga tine mukanazve kuita advocacy yedu tichikumbira president kuti vasasaine bill iri sezvakamboitwa navamugabe, asi tiri kuona kuti president Mnangagwa vatoriwo ndo vari pamberi kutoti bill iri ngarikurumidze kuuya kuhofisi kwangu ndiri saini. Saka mukana iwoyo waita mushoma. Zvichingoonesa bedzi kuti hurumende yaMnangagwa yakutoipira vagari venyika nesuwe Massive Society, nema Trade Union, nema Church, kupfura zvanga zvakaitwa naMugabe.
Vachinyora mupepa nauri Sunday Mail, masvondo adarika, vamunangagwa vakati vari kuda kuti bhiri iri ripasiswe vachipomera masangano akazvimirira mhosva yekushanda nehurumende dzekunze kuda kupidigura hurumende yavo. Vanokokera nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritsigiri bhiri iri.
Hazvisi zvinhu zvakanaka takatarisa nenyika nemakore atakurarama izvizvi. Tinotarisira kuti utongi hwejikerere hunge huchikwanisa kupa mukana kumaorganizations dzakadaro kuti zvinhu zvinge zvichibatsirika munyika medu zvichifamba tichishanda mune zvakanaka.
Asi vanokokera nhengo dzezanu PF muNational Assembly vapupurai togare pi vachiti vanoritambira.
Dambudziko nderokuti kana uchiziva kuti uri kuuya uchingoita zvinhu zvako zvaunenge wavinga chaizvo zvisingarambidzwi kuti uite kana uchitabasa iroro, zvinoreva kuti haufani kutombotarisa mutemo iwoyo nokuti haunei nawo uye haukubati.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaramba kusaina bhiri rakaita seiri muna 2004 mushure mekunge masangano anoshanda akazvimirira achema-chema kuti raityora kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vehurumende vakawanda nhasi vanga vari kumabasa munyika yose, kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranga raita kurudziro yekuti varamwe mabasa nhasi nemangwana vachitsutsumwa nemari shoma yavanoti vari kutambiriswa. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare yaratidza kuti mahofisi ehurumende mapazi akasiyana-siyana, zvikoro pamwe nezvipatara zvanga zvizere vashandi zvisinei nekurudziro yakaitwa nesangano reZikopstu yekuti vasaende kumabasa kwemazuva maviri kutanga nhasi. Mune mamwe maguta akaita seBulawayo, Chinoi, Gweru, Mutare neMasvingo zvinonziwo zvange zviri zvimwe chetezvo, kunyange hazvo vamwe vashandi vashomanana vasina kuenda kumabasa. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vange vari muzvikoro.
Tinonzwa manyukunyuku kune kuuya kwaita varayiridzi muzvikoro zuva ranhasi, vachiratidza kusaterera vanovatungamira, vamwe vanovati vasauye kubasa. Zviri kuratidza izvo kuti varayiridzi vedu vane chido chekuti ivo vape dzidzo yemhando yepamusoro-soro muzvikoro zvedu zvose.
Asi murongi womisangano musangano reZikopstu vachausi chinosengwa vatiwo vafamba muzvikoro zvakawanda vakaona kuti varayiridzi vane chitsama havana kuenda kumabasa.
Zvikoro zvatafamba so far zviri kuratidza kuti a number of teachers havana kuuya kubasa musi wanhasi vaterera.
Asi vatenda kuti vashandi vazhinji vaenda kumabasa, vachipomera vazhinji vevaenda kubasa ava mhosva yekuita zveuori munzvimbo dzavanoshandira kuitira kuti vawane chehuviri, sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kuvakwanira pakuraramisa mhuri dzavo.
Mweya wadyarwa nehurumende muvashandi vayo wekuti vanotambira mari dzisingakwani uchanetsa nyangwe zvikazonzi hurumende yazokwanisa kubhadhara vashandi. Magovernment services achanetsa kuti vanhu vangomaona for free nekuti vashandi vehurumende regardless kuti vachazowana mari. Nyaya yemweya wouori wekuti munhu andongoenda kubasa kuti ndopandiri kutongofumbudzi inongofuriro painenge yakasungirirwa uchanetsa kupedza. Hurumende dai yanga yakasika kugadzira zvimo zvevashandi vayo kuti pamwe zvingada kuderedza uori uri imomo muhurumende.
Mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vati vashandi vehurumende vanofanira kutambiriswa nemari yekuAmerica uye hurumende haifaniri kungobvisira vashandi mari pasina tsanangudzo dzakakwana.
Mari ngadzidzorere padzadziri toba 2018 asati asvika. Varayiridzi vaitambira mari inoita iyo US$540. Chimwe zvekare ndechekuti kune madeductions asingazikamwi kuti akauya sei atinongoona ava pamapayslip zvikuru sei avarayiridzi. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti madeductions aya amiswe uye vakatorerwa mari vadzorerwe. Kana pane vanenge vachinzi vakakanganisa, chiripo ndechekuti vanoda makuhearing. Poita determination, then after determination poita penalty.
Studio 7 yabatawo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vati vafara zvikuru kuti vashandi vaenda kumabasa.
nyaya ye massive servants inyaya yatinofanira kuti tirambe tiri pa negotiation table navo ndizvo zvandakavaudza musi ndakasangana navo vari ma unions ese akabatata tichasangana navo zvakare muchinguva chidiki diki chinotevera saka dai vabva zvavo panyaya iyoyo yekuita stay away yekuita strike taenda pakunge tichitaurirana nekuti ndo zvatagara tichiita
nekune rumwe rutivi vashandi vehurumende vanotiwo hapana chiri kubuda kunaurirano dzavari kuita kunational joint negotiating council uye vanoti kana vapedza urongwa hwavo hwekuramwa mabasa kwemazuva maviri huchapera mangwana vachazokanda mapadza pasi zvachose muna gunyana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Mumwe mukuru wemapurisa Assistant Commissioner T. Mushoriwa vanonzi vari kuboka reCID vanyora tsamba iri mumaoko eStudio 7 kugweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vachiti vatanga kuferefeta nhengo yezano PF vaAbuton Mushayanyika. Vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa mhuri yavo pamwe nevatsigiri vebato ravo vapondwe. Vanonzi vakataura mashoko aya kuvatsigiri vezano PF paRampopo Hills kumberengwa uye vari pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Amai Mutetwa vakatumira tsamba nezuro kumapurisa, kuNational Peace and Reconciliation Commission, kuZEC uye kuZimbabwe Human Rights Commission. Taedza kubata vatauriri veZEC neveNPRC asi vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo kana kupindura mivunzo yatavatumira. Asi mapurisa mutsamba yavo avimbisa amai Mutetwa kuti achavaudza matano avanenge vatora. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutewedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Tsamba iyi tinoigamuchira ndozvatinotarisira kumagweta edu maguru achifambira nyaya dzedu dovatibetsere nenyaya yekuti the threats on the life of the president hachisi chinhu chatinotora likely sebato uye semacitizen ezimbabwe nekuti hakuna munhu ane monopoli yeviolence munyika muno uye hapana munhu anoti tiswaridzire nyika. Nyika ino ndeyetu tese. Vezanu vanofanira kuziva izvozvo kuti CCC imovement yeruzhinji imovement yevanhu and they cannot wish us away. Saka zvavanenge vachitaura vari kumarali ndosaka tichitotora chinhano chekuti timusuwe.
Nechikonzero cheiva Sisifa?
Nekuti ainakirwa achifarisa ari kurali achithreatena life of our president and isvestete anaye kumatare manje. Anenge asina vanhu vese vaangatinawo vachiita zvavanenge vachifunga kuti inyaya dzekujoka. Nyaya dzematongero enyika dzinoda responsible leadership. Ndo problem yeZanu, ndo quality leadership yatiri kuwana from Zanu. Vanhu vanenge vachifanira kuti vakaretire tichitungamira nyika, kwete kusera kushoropodza vanhu kana kuinsaita vanhu kana kuda kuuraya vanhu. Politics is about exchange of ideas. Zvinoda kuti ava nemazano ari nani kuti nyika iende mberi vapiwe nano yekuti vatungamire. Ndo zvinotarisirwa, kwete kusera kutuka vanhu nekushoropodza vanhu. Kana une maideas ako huya kumberi umapresente. But Zanu yakuritora violence nenyaya yekuti vari kushamisika nekubvundwa kuti CCC yatekeshera kumanyika yanguva yelo kwese kwese. Saka ndonyaya dzatiri kufambira and tabva kumatare ikokoko tiri kutoudza vanhu vedu kuti macitizen ane obligation yekuti abatwe asare ndokumapurisa yatinoti citizen arrest.
Nechikonzero chei hazvizokonzere kunetsana here zvakare zvivasizivo?
Tingaregi munhu achiita imbomupengo nenyaya dzematongero enyika achiita kujoka neupenyu because life is sacrosanct. Hachisi chinhu chatinotarisira from vanhu vanenge vachitungamira. Let us differ with tolerance, let us differ with dignity. Ndo zvatinotarisira.
Mutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. vamwe vagari vekuzaka mudunhu remasvingo vari kutyira upenyu hwevana vavo avo vavaiwo kuperekedza kuzvikoro sezvo nzvimbo yavo yarura mapere ayo anonzi ari kuuraya zvipfuwo pamwe nekuruma vanhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekuchipinza kwanyakunuhwa nekwabota vanoti vari kugara vakabatira hura maoko kubva zvakarumwa vamwe vagari vatatu vemhuri imwe chete sondo rapfuura vakakuvara zvakaipisisa. Vatatu ava vemubhuku rekwamapfumo kwaishebota vanoti varwativenga Maroi, varobert Maroi nemudzimai wavo amai Muchaneta Munodya vari kupora vari pachipatara chemasvingo General Hospital apo vakarumwa nemapere avaidzinga vachida kudya mombe dzavo mudanga. Studio 7 yashanyira varobert Maroi nemudzimai wavo muchipatara asi vatadza kutaura navo sezvo vanga vachirwadziwa. Mukoma wavamaroi vatimothy Maroi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wemunyina wavo akadimburwa maoko ose maviri nemapere.
Yes, vatatu vari muno mugeneral, vaviri vari muno mugeneral hospital kumasvingo, one baba wokuzvara vana vakasara ku St. Andrew hospital vakazodimburirwa muno mugeneral hospital. Asi condition tiri kuona zvine sanduko but hasati zvanyatsotijekera nokuti vachiri kungoramba vachirapiwa. Asi tine tarisiro yekuti vanoita zvakanaka.
Mumwe wevagari ava ambuya Yehudha Dzorovati izvi zvave kuita kuti vaperekedze vana kuchikoro nekunovatora zuva nezuva kuti vasarumwe nemapere.
Ini ndinogara kuzaka muraini rokwamasinde kana kuti kwakanhope kuchipanza kana kuti kwacherechere mapere arura zvachose zvokuti narugare. Takaganhurana nachisibota pane Rwizi runonzi Mushavhuku anorura imomo achidya mombe achidya mbudzi nevanhu chaivo vaakutorumwa ende takutoshirawo penyu hwavana nechikoro zvokuti vana vechikoro vaakutoperekedzwa kuchikoro munosiya mwana dzeri mumbotevera munotora.
Mapere aya anonzi ari kuuraya zvipfuwo zvinenge zviri mumatanga usiku. Mumwe mugari wekwanyakunuhwa vaedward Njiko vanoti vamwe vana vakatombomira kuenda kuchikoro nekudaro hurumende pamwe nebazi rezvemhuka munyika vanofanira kugadzisa dambudziko iri.
Zvaka tisingati mapere arura zvisingatombobviri tina kutova upenyu hwedu hwatovapa zvisingatomboiti totyira ivhendi vana vedu vachibva kuzvikoro nekuti ari kuonekwa ivhendi masikati.
Dambudziko rekunetsana kwemhuka dzemusango nevanhu riri kuramba richikura munyika apo zvikara zvakaita seshumba zviri kuonekwa munzvimba dzinogara vanhu. Izvi zviri kushungurudza vagari vekumwe Nezi avo vari kuoneswa nhamo neshumba mbiri munzvimbo mavo dzinofungirwa kuti dzakabva kugona rezvoo National Park. Vagari ava vakaita savaLand Mompindimbi veparutenga Growth Point vati bazi rezvemhuka nehurumende riri kutadza kubata shumba idzi dzava nesvondo nhatu munzvimbo mavo.
Isu sevagari vekuno Mwenezi kurutenga tava kugara tichitya takabatira ura maoko nekuda kwezvikara izvi zvava kurarama pamwe nesu.
Sangano reZimbabwe National Parks and Wildlife rinoti riri mubishi kuti ribate zvikara izvi kana kuzviuraya kuti zvisauraye vanhu nezvipfuwo kuzaka nemwenezi. Mutauriri webazi iri vatinashe Farao vati
tichiripo hatiuziva kuti akawanda zvakadii kuti vanhu vachiriko.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemhuka reFauna and Flora Zimbabwe kana kuti Farflow Zim rinoti kunetsana kwemhuka nevanhu munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzenzara pamwe chete nekuparadzwa kwenzvimbo dzinochengetedzwa mhuka. Zimparks yakaudza Studio 7 kuti iri kubvisa mhuka dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 kubva kunzvimbo dzekuchamhembe kwenyika uko kune nzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura yekunaya vachidziisa kumadokero kuti dzisanetse nekutsvaga chikafu zvinozoita kuti dzinetsane nevanhu. Dzimwe mhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu makumi mana vakaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuedza kumisa vanhu kuenda kune dzimwe nyika dziri kumiddle east dzakaita seOman neKuwait uko vari kunyeperwa kuti kune mabasa ane mari zhinji asi vachizoguma vobatwa senhapwa kana kubatwa chibharo, madzimai akawanda munyika anonzi achiri kuenda kunyika idzi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaburitsa gwaro rekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti Trafficking in Persons Report mwedzi uno, richiti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kumisa dambudziko iri, zvinosanganisira kudzika mitemo inoranga vanoita izvi nekupa zvikwanisiro kune vanoda kurwisa dambudziko iri. Asi vachipindura, gweta mubazi rezvemukati menyika, amai Priska Madzivirire, vakati hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kumisa dambudziko iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira.
Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuva nemaprograms avanobudisa kunyanya-nyanya pamaredhiyo, pazvivhiti-vhiti uye zvakare nepamaterevhizheni apa, vachidzidzisa vana veZimbabwe kuti vasarambe vachitsotswa nenyaya dzekuenda kunyika dzakaita sanaOman vachinzi kune mabasa asiko, nekuti kana vachinge vasvika ikoko vari kunotorwa voshandiswa kuita mabasa echipambi, kunoita mabasa ekuvatiswa nevarume vasingina abhadha zvakare vachimbunyikidzirwe chero kodzero dzekurapwa chaidzo. Tinoona zvakare kuti hurumende yedu haisi kutora donzvo rekuti igone kunotora vana vese veZimbabwe vari kushungurudzwa nekutambudzwa vachiramiswa munhapwa vari munyika dzakaita sanaOman. Chikuru chiripo chava chekutoti chitsvambe chava pane mwana wese wemuno muZimbabwe, chizvarwa chese chemuno muZimbabwe, kuti gone kunosimuka nezwi rimwe chete, titaure pamwe chete, tigone kunobatsira vana sikana nemadzimai vari kumbunyikidzirwa kudziro dzavo vari kunyika yeOman. Zvakakosha kuti tigogona kubatana, tidzidzise nevese vari kufunga kuti kuenda kunze kwenyika kuchavapa yambutso nepundutso.
Zvirongwa zvipi zvamunofunga kuti hurumende ingaite kuti ikwanise kuti madzimai awanewo cheruviri, vasawanikwe vachizotorwa mwoyo wekuti vaende kunzvimbo dzakadai seOman uko kunonzi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo?
Tinokurudzira bazi reagriculture kuti rigone kunopawo madzimai mukana wekuti vagone kunozvirimira vachizviitira mabasa emaoko, kuti ivo vagogona kuraramisa mhuri dzavo vasingafunge zvekuti vaende kunze kwenyika ikoko kwavari kupedzisira vachinoitiswa mabasa asina ruramo. Zvakakosha zvakare kuti ministry yemadzimai igone zvakare kunouya nemaprogramu ekuti vagone kunobatsiridza madzimai nevanasikana kuti vagone kunowana chouviri nekuti vagone kunochengetedza mhuri dzavo. Zvese zvakatikoshera kuti tigone kunochengetedza upenyu neutano hwemadzimai ezvizvarwa chemuno muZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vaburitsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuteerera munguva yezhizha. Pane mimhanzi yavati vanenge vachiteerera, pane vaimbi vekuNigeria vana vanosanganisira Burna Boy, Tems naFills. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe. VaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzavanopiwa nevanhu pose pavanoburitsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa, vachiti mimhanzi inobatsira kubatanidza vanhu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi havacharwari neCOVID-19 mushure mekunge vavhenekwa navana chiremba vavo nhasi. Asi vati havo vachaenderera mberi kwemazuva mashanu vachigara pavo voga. Biden vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechina svondo rapera. Gurukotaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov nhasi vashora nyika dzekumavirira vari muEthiopia apo vapeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika ina dzemuAfrica. Russia iri kutsvaga rutsigiro kubva kunyika dzemuAfrica zhinji dzacho dzakaramba kushoropodza nyika iyi nekuda kupamba Ukraine. Rwendo rwavo rwauya paAmerica yati ichabatsira Ethiopia nemari yechidimbu chebhiriyoni yemadhora kurwisa nzara munyika iyi. vaLavrov varamba zviri kutaurwa nenyika dzekumawirira kuti nyika yavo iri kukonzera nzara pasi rose nekurambidza Ukraine kutengesa zvirimwa zvayo.
Pretoria ndine saloon yandakavhura inoti Golden Hour Saloon. Matinotengesa imo mabrazilian he, madouble drone nemaperuvian he. Saka tinotenga vhudziroro togadzira mawiki. Tagadzira mawiki ndine vasikana vanondibetsera. I think vanongwana kuita 5. Vamwe ndevanosona, vamwewo ndevanoruka, vamwewo ndevanozopisa-pisa mawiki tichimagadzira. Then tozomaisa papeji yedu yeFacebook.
Saka mawiki iyo yamune muchitengesa mari wiki imwe chete.
Zvinodipenda kuti wiki yacho yakaita sei. Tine lowest price atinotengesa mawiki inoita 550.
Chii chakaita kuti musvike pakutora danho irori?
Takaona kuti vakadzi mazuva ano zvatinoda, tinofarira kugadzira musoro. Tinofarira kuchinja mahairstyle emusoro ende vanhu mazuva ano vakuda vhudzi original. Nekuti unogara naro makore unaro ende vanhu vazhinji vachafariri zvekurukwa musoro vakungofarira kupfeka mawigi. Saka ndozvatakasvika pachinanho chekuti ngatidini ngatigadzire mabrazilian iwawo ekuti unogara naye makore unayo unokwanisa kuti uibliche, unokwanisa kungoichinja, unokwanisa kuikela zvese zvaunoda kukwanisa kuita nayo nekustyla even malace front.
Zvinhu zvamaiita muri kuZimbabwe here kana kuti makazodzidzira mamwe muSouth Africa?
Ndakatanga ndichiita kuZimbabwe. But kuZimbabwe taingoita zvemungoruka ari mabraids nezvimwe izvi. Pandakazouya kunoku ndopandakatanga kuita zvese mabraids nemawivhi. Saka brand rangu charakanakira futi kabhikozi ndinohodha mawiki acho kuChina. Handimatengi munomu emunomu acho mamwe acho anenge asingaiti. Saka ndinotohodha kuChina then tomamirira obva azosvika ndopatinozomaprocesa tichimagadzira tomatenga ari mabandos kuChina then tichitozomagadzira obva aita mawiki.
Zviri kutambirwa sei nemacustomer yanyu? Uye macustomer yanyu vanhu vekuZimbabwe chete here kana kuti maane macustomer vakangosiyana-siyana muSouth Africa imomo?
Ndakutengesa kweso macustomer vari kufara zvisingaiti bhozi. Vamwe vacho vanoprefera kuya kusaluni kana panika vachinji vanogara muPretoria kana kuti muGauteng. Then ndine maclients akawanda amwe acho ndeyekunana Eastern Cape, Cape Town. Kwakangosiyana smatima naese yenyika muno muSouth Africa tinosupply.
Tinoona kuti basa ramuri kuita muSouth Africa iri nderimwe remabasa ari kunyunyutwa nawo nezvizvarwa zveSouth Africa zvichiti vekuZimbabwe vari kutitorera mabasa. Vari kuzvitambirawo sei izvi?
Zvandingangotaura maererano nekuti vari kuzvitambira sei handingazivi hangu because kazhinji kacho vanhu vemunomu zvemusoro kazhinji kacho havazvifariri kuzviita. Kazhinji kacho vanotoprefera kutenga maweeks kune vanhu vekunze. Ndisingazivi hangu kuti why but vanoprefera kutenga maweeks kune vanhu vekunze.
Totarisawo zvamuri kuitawo zvimwe zvekubatsirawo madzimai. Mune vamuri kubatsirawo here kungava kudzidziswawo vasiri vashandi venyu kuvadzidzisawo mabasa iwayo?
Tine vanhu vakawanda vamwe vatinodzidzisa.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Zvandingakurudzira hangu kune vanhu vakateerera vakanditeerera mabasa emaoko. Ndinokurudzira kuti vatiite mabasa emaoko. Zvakafanana chero ini ndikanzi ndazobuda muno muSouth Africa ndaenda kuZimbabwe kana kuti ndaenda kumwe kune imwewo nyika. Basa rangu riri maoko zvandichangobva nazvo ndinongoenda nazvo chero kana kune imwe nyika ndinongosvika ndichingovhura kuti saloon. Saka at least ukaanatsogonawo chimwe chinhu chemaoko chero kwauchaenda uchangoenda uchingoita izvozvo.
Vanga vari amai Tavita Dliwayo Chikerema, vanove muridzi wechitoro chinoruka misoro pamwe nekutengesa zvinodiwa mukugadzirwa kwemisoro cheGolden Hour Saloon chiri mukati meguta rePretoria muSouth Africa. Taita navo muhurukuro yatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Atereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheDiaspora Forum na 8 PM, apo tiri kuita hurukuro nezvisarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika nezvekuratidzira kwevashandi vehurumende uye inyaya yekukurudzirwa yekuwandudzwa kwemutemo yekuvhota. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda vanoenda kumabasa kunyange vanga vati vari kurangwa mabasa nhasi namangwana vachinyunyuta nemari yemihoro yavari kutambira. mapere orura kumashingo achiruma vanhu nekuuraya zvipfuwo nguva ino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.